Manera na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitefe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera chikunguru 18 2020. Makateerera ku Studio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndiri mu Washington DC. Ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pachiuru chimwe chete nemazana mana ane makumi maviri, kana kuti 1420. Vafa vava vanhu makumi maviri nevana. Masangano anorwira kodzero dzevanhu oshora zvikuru kurohwa kwakaitwa madzimai ekumashonaland west nenhengo yeZANU-PF. Masangano anorwira kodzero dzevanhu oshora zvikuru kurohwa kwakaita madzimai ekumashonaland west nenhengo yeZANU-PF. Nyanzvi munyaya dzehupfumi dzopa muonere wadzo paurongwa hwebudget renyika hwakatorwa nehurumende svondo rino. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno Studio 7 iri muWashington DC. Huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pachiuru chimwe chete nemazana mana ane makumi maviri, kana kuti 1420, uye vanhu vafa vava makumi maviri nevana. Izvi zvinotevera kubatwa nechirwere ichi kwevamwe vanhu makumi mashanu nevasere nezuro, gumi vari vanhu vakabva kuSouth Africa, uye makumi mana nevasere vari vanhu vagara vari munyika. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vanosvika mazana mana nemakumi matatu nevasere, kana kuti 438. Vanhu vavhenekwa chirwere ichi munyika yose vasvika zviuru makumi mapfumbamwe nezvipfumbamwe nemazana manomwe nemunhu mumwe chete, kana kuti 99,701. Mushandi mukuru weZANU-PF mudunhu reMashonaland West, Vafani Chikomba, vakazvipinza panguva yakaomarara zvichitevera kupindirira kwaita bato ravo pamwe nekomisheni yeZimbabwe Gender Commission nemasangano anorwira kodzero dzevanhu ayo ari kushoropodza zvakadzama kurohwa kwakaitwa madzimai emudunhu reMashonaland West navaChikomba. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Zvichitevera kubuda kwevhidhiyo inoonekwa vachikomba vachirova pamwe nekudyisa madzimai aya mhiripiri, sachigaro weZimbabwe Gender Commission amai Virginia Muwanikwa vati komisheni yavo iri kushushikana zvikuru nezvakaonekwa muvhidhiyo iyi, uye vanoda kuti mapurisa aferefete nyaya iyi. Amai Muwanikwa vati kunyange hazvo komisheni yavo isingakurudzire kuti vanhu vaise mitemo mumaoko avo, inoshora zvikuru zvakaitwa navachikomba. Amai Muwanikwa vati vachikomba vaifanirwa kunge vakaenda kumapurisa mushure mekunge vabirwa, kwete kuti vaise mutemo mumaoko avo vachiranga madzimai aya. Amai Muwanikwa vati vachikomba vakapara mhosva yekurova madzimai aya, nokudaro vanofanirwa kusungwa nemutemo yenyika.
SeZimbabwe Gender Commission tinoti hazvibvumirwe tora mutemo kuisa maoko kana wakanganisirwa kana kuti uchiona kunge wakanganisirwa. Ungadai vakamhanarira madzimai aiva inenedzera kuti vavabira nekuvadyisa mhiripiri nekuvarova. Mitemo yemuZimbabwe haibvumidze kuita inonzi assault, zvisinei kuti ndiani ari kuita nyange ari kuiitirwa. Saka tinoitora zvakare seGender Based Violence, inove zvakare mhosva. Mhosva haigadzirwe neimwe mhosva.
Sachigaro wesangano remubatanidzwa wemasangano anomirira madzimai munyika reWomen's Coalition of Zimbabwe, amai Ronika Mumbire, vati vari kushushikana zvikuru nenyaya yekushungurudzwa kwemadzimai aya. Amai Mumbire vati havakurudzire kuti vanhu vabe, asi kana izvi zvaitika pane nzira dziri pamutemo dzingadai dzakatevedzerwa navachikomba. Amai Mumbire vati vanotarisira kuti mutemo ushandiswe zvizere pana vachikomba.
nekuti kune nzira dziri clear dzakanyatsojeka dzinofanira kuitwa kana munhu achinge atanganisana nemutemo. Ndozvaifanira kuitwa apa. Pane kutora shamu vachirova madzimai, pane kutora mhiripiri vanhu vachidyiswa mhiripiri, asi munhu wose anofarira kudya mhiripiri. Vamwe dzinotovakanganisa utano chaiwo. Saka chiitiko ichi hachisi chiitiko chatinofara nacho, chiitiko chokuti mutemo, tinotarisira kuti mutemo ushande pamunhu akaita izvi.
Vakafanobata chigaro chemutauriri webato reZANU-PF vaPatrick Chinamasa vashoropodza zvakaitwa navachikomba vachiti mapurisa anofanirwa kuita basa ravo kana paparwa mhosva zvisinei kuti ndiani apara mhosva iyi. Mutevedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance vaClifford Swatwayo vati sebato vanoshoropodza kushungurudzwa kwemadzimai nenhengo yeZANU-PF iyi vachiti nyaya dzekuba dziri kukonzerwa nekutadza kutungamira kweZANU-PF sezvo vanhu vasina chikafu chakakwana.
Zvinhu zvinofanira kuti zvimiswe munyika medu. These type of abuses. Toda kuti tiremekedze madzimai edu, tiremekedze vanhukadzi. Sevanhu inyaya yekutadza kutungamira nyika kuri kuita pati yavo inonzi ZANU-PF yakabira maelections muna 2018 year. Ndo nyaya yaita kuti madzimai aya afunge kusunza.
Mumwe wemadzimai akadyiswa mhiripiri nokurohwa navachikomba amai Lucia Mburuma, avo vane pamuviri pane mwedzi minomwe, vanoti kubva pavakadyiswa mhiripiri navachikomba vari kurwadziwa zvekuti vari kufunga kuti nhumbu yavo ingangobva.
Ndipo pane 7 months pandakadyiswa mhiripiri ndakarwara, ndonge ndadya mushonga ndakutobva nhumbu yacho.
Amai Mburuma nemamwe madzimai manomwe vakaonekwa vari mumunda wavachikomba vachifufura chibage. Pavhidhiyo yakatanga kuonekwa neveruzhinji nemusi wechitatu, madzimai aya anoonekwa achirohwa navachikomba pamwe nekutanga vadyiswa mhiripiri vasati varohwa. Vachikomba vachiwo havana kuenda kumapurisa nekuti hapana zvazvinoyamura sezvo kumapurisa vanhu vanenge vaba vachibhadhariswa mafaindi emari shoma kudarika kukosha kwezvavanenge vaba. Kunyange hazvo paine vanhu vanonzi vakaenda kunobvunzurudza madzimai aya mushure mekubuda kwevhidhiyo vachirohwa, mutauriri wemapurisa mudunhu reMashonaland West Assistant Inspector Ian Kowera vati havana ruzivo pari zvino kuti pane mapurisa akanobvunzurudza madzimai aya. Nyaya yekurohwa nekudyiswa mhiripiri kwemadzimai aya navachikomba yakatanga kubuda nemusi wechitatu pavhidhiyo yakatenderera pamaWhatsApp, izvo zvakapa kuti vanhu vakawanda vagunun'une zvikuru nezvavakaona pavhidhiyo iyi. Ndakamirira Studio 7 kuLions Den, ndini Nunurai Jena.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti urongwa hwekushandiswa kwemari hwakaturwa muparamende nemusi wechina negurukota rezvemari vamutori Ncube hadzisi kugutsikana nahwo. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wesangano ravana chipangamazano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaGodfrey Kanyenze vaudza Studio 7 kuti zviri kutaurwa navaNcube hazvina musoro kana pakatariswa nyaya yekuti mvura haina kunaya zvakanaka mwaka uno pamwe nekutambura kuri kuita veruzhinji munyika.
Matauriro avo ari kunyanyoratidza kuti zvinhu zvakanaka, asi hazvisi kuratidza upfumi hwenyika maringe nematambudziko atinawo ekuti gore rino tanga tisina kunaya kwemvura kwakanyatsoti twasa twasa, uye zvakare pakapinda kuchirwere ichi chatekashira pasi rose COVID-19 chaita kuti zvinhu zviite manyama amire nerongo. Vanoongorora vanoti gore rino 7 million maZimbabweni vachada chikafu, vachada kubatsirwa nezvokudya. World Bank vakatarisa ivo vakaona kuti vanhu vari kutambudzika zvachose, vari kutadza kuwana zvokudya, vasumuka kubva pa 29% muna 2018 vakaenda pa 34% muna 2019. Saka naizvozvo tikatarisa nyaya idzi dzekuti vanhu vari kutambura vatokuwandisa, vanhu vari kushayiwa mabasa kana kuti varicharasikirwa nemabasa avo nokuda kwecovid-19 vatowandisisa. Chirwere ichi chichada kuti hurumende iise mari yakawanda chose kuti tirwise dambudziko riri ratisatamboona kwenguva yakareba chose. Saka maonero angu ndokuti vamuturi ncube vaderedza chaizvo uremu hwekutambura kuri muZimbabwe.
Vashitora urongo hukushandiswa kwemari pakati pegore, vanwewe vakati vashandi vanotambira mari isingadarike zvuru zvishanu zvemadhora vachange vasisabatirwe mari yemutero. Asi mutungamiri wesangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions, vaPeter Mutasa, vati kugadzirisa dambudziko rokushaya simba kwemari, hurumende inofanira kubhadhara vashandi nemari yekunze ichitorawo mitero yayo nemari dzekunze.
Dai hurumende yanga yapa mutemo wekuti vashandi vatange kubhadharwa nemari dzekunze vese, yaiwanawo mitero yayo nemari yekunze, zvoita kuti zvinhu zviende mberi zvakanaka. Takambozviita zvinhu izvi hazvisi zvitsva pagovernment of national unity. Takange tichitambira munhu wese mari yekunze zvinhu zvikadzikama. Mari yekunze yega ndiyo inoita kuti kukwira kwemitengo kuderedzwe uye kushayiwa simba kwemari iri muno kunova kwakonzera dambudziko muupfumi hwenyika nekurarama kwavanhu kuparadzwe. Izvi zvega ndo zvinoita kuti zviitike.
Kunyange hazvo vashandi vachida kubhadharwa nemari yekunze, vanwewe vanogara vakataura kuti homwe hurumende haina mari yekunze yekuti vakwanise kubhadhara vashandi nemari yekunze. Vanwewe vakati mukushandisa kwavakaita mari vakasara nemari inoita mamiriyoni mazana masere emadhora, asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vamasimba manyanya avo vaimboshanda nebazi rezvemari vati mashoko avanwewe haatambirike. Pakatariswa uwandu hwemari inofanira kunge yakashandiswa mukurwisana nechirwere checovid-19.
Handisi kuziva kuti iyo vanoda kuti ikonomi yezimbabwe icontracte ne5% shuwa here, iyo hyperinflation ye900% yakarova nyika. Handinzwisisi kuti izvozvo zvinenge zvichisapotwa nematheories kana nemaprograms akaita se kana maeconometric programs ava vakaita kuchikoro kuuniversity uku, handiona achiburitsa zvinhu zvakafanana neizvozvo. Tochienda zvakare nyaya yekuti vanotaura kuti nyika yakaita masavings, nyika haina kuspenda mari yakawanda. Honestly, all countries in the world at this stage are spending a lot of money on COVID related issues. Spending yakakwira magovernment departments akawanda across the world. Zvokutoti muZimbabwe ndo matikunzwa kunzi muri kuitwa masavings. Kana paine imwe nyika zvayo yakaita masavings, handingazivi panogona kunge paine nyika dzekuexperienza masavings at this stage, but nyika dzese dziri they are in overdrive vachitraya kutsvaga mari yekuspenda kuti vakwanise kuita meet macovid related spending lines. Saka iroro ino idambudziko zvakare ratinoona totanga kuisa maquestion marks mukati memadetails budget review.
Munyori musangano rinomirira vana chiremba vadiki reZimbabwe Hospital Doctors Association vaImmanuel Masosota vaudza Studio 7 kuti zvinovarwadza kuti vanwewe vanotambanudza muromo wavo vachitaura kuti vane mari yakawanda yavakasara nayo muhomwe yavo, asi vana chiremba nanamukoti vasina zvikwanisiro zvakakwana kuti vakwanise kuita basa ravo zvakanaka. Vachitura gwaro remashandisirwo akaitwa mari nenyika kusvika pakati pegore nemusi wechina muparamende, vanwewe vakati mari yakashandiswa zvakanaka zvekuti hapana chikonzero chekuti pave nekuwedzerwa kwemari mubhajet renyika kana kuti supplementary budget, vachiti upfumi hwenyika huchaderera gore rino nezvikamu zvina nechidimu kubva muzana nekuda kwechirwere checovid-19. Mushandi mukuru anoona nezveupfumi mubato reZANU-PF vatafadzwa muguti vati havakwanise kutaura pamusoro pezvakatorwa navanwewe mubhajet review statement, vachiti vari kuda kutanga vagara pasi sebato kuti vaongorere mashoko avanwewe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Hurumende yakaisa mitemo kuvatambi vachada ruyamuro rwemari kuitira kuti vagadzirire mitambo yavo neve kune dzimwe nyika. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Hurumende yazivisa kuti ichapa ruyamuro rwemari kune zvikwata kana vatambi vachasarudzwa kumirira nyika mumitambo yakasiyana-siyana neve kune dzimwe nyika. Asi vatambi kana zvikwata izvi zvinofanira kuve zvakaratidza pamakore maviri apfuura kuti zvine chipo chekukwanisa kubuda nemenduru mukukwikwidza kwavo kunyanya kumaOlympic Games. Hurumende inoti ichaparuya muro zvekare kuvatambi vechidiki vane tarenda pamwe nevari kukurudzira kuchenenzvera vechidiki kana kuti maacademies. Mukoro wenyaminyami soka academy kumaruwa eCaribbean vaCollins Gwangwava vatambira chirongwa ichi nemufaro vaine tarisiro yekuwanawo rubatsiro.
Isu sevamwe vane masangano akaita semasoka academy kumaruwa tinogamuchira dano ratorwa nehurumende ratanzwa kuti varoda kupa rubatsiro rwemari kumasangano akaita saiyayo. Tinotenda uye tinovimba kuti tichava vamwe vachawana rubatsiro rwakadaro. Sezvo kuwana kwedu mari kuchatibatsira kuti tiwane zvikwanisiro tikwanise kutenga zvinodiwa mukufambisa nomukutrena vana vechidiki vatinenge tichida kusimudzira mune zvenhabvu.
Gwaro rabva kubazi revechidiki mitambo netsika iri riri kukurudzira vatambi vanoda mari iyi kuti vanyorese neve Sport and Recreation Commission pamwe neve Zimbabwe Boxing and Wrestling Control Board kuti vaongororwe kuti vanokodzera here kuwana rubatsiro urwu. Asi hurumende inoti vatambi vanofanira kuve vakabuda vari pasi pechinhano chegumi nenhanhatu mumakundano emaOlympic neParalympic Games World Championships pamwe nemaAll Africa Games. Pamusoro pezvo vatambi vanofanira zvekare kuve vachiratidza mukukwikwidza kwavakaita makore masere apfuura kuti vanokwanisa kuwana menduru kubva makundano Africa. Bazi rezvemitambo iri riroti vatambi ava vanofanira zvekare kubva kumasangano emitambo asina chikwereti kana kupokana neve Sport and Recreation Commission. Vese vari kuda rubatsiro vanofanira kunyoresa neSRC musi wa 31 chikunguru usati wadarika. Mutambi wetsiva wehuremu wemidweight Farai Mugoni anoti ane tarisiro yeshanduko mukukwikwidza nekuti change chichimutadzisa kukunda inyaya yekushaya gadziriro yakasimba nemhaka yekushayikwa kwemari. Muteveri wemutambo wenetball muzvare Roslyn Mushanga Jike anoti zvave kuitwa nehurumende zvaifanira kuve zvakatanga kuitwa kare.
Izvi zvaitwa nehurumende yekupa vatambi mari yegadziriro muno munyika zvatifadza chose. Dai zvakagara zvaitwa tingai takatotora mikombe yakawanda muno muAfrica.
Kubvira muna 1980 vatambi vemuno vanga vachingochema nenyaya yekushaya rutsigiro rwemari kubva kuhurumende panguva iyo vekune dzimwe nyika vanga vachibatsirwa nehurumende dzavo. Vamwe vatambi vemuno vanga vachitotadza kunokwikwidza kunze kwenyika nekushaya mari dzekufambisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Yashika nguwe kuti tichimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reWorld Health Organization rinoti matano ekurwisa chirwere cheCOVID-19 pamwe nekushayikwa kwemari zviri kuvhiringa zvikuru urongwa hwaro hwekupedza chirwere cheEbola chaputika kuDemocratic Republic of Congo mudunhu reEquator. Vaimbi venhengo yeParamende muAmerica kwenguva yakareba vaJohn Lewis, avo vanozivikanwa zvikuru nekurwira kodzero dzevanhu vatema muAmerica, vashaya. VaLewis, avo vanga vava nemakore makumi masere ekuberekwa, vashaya nechirwere chegomarara repanduru. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington, umo ndiri kutetsenyura ndiri kumba pamusoro pedenda reCOVID-19 kana kuti coronavirus iro ratekeshera pasi rose. Nhasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro namuzvare Tembisile Mabhodoko, avo varivo vari kuita chirongwa chechinoi porridge, apo vari kubatsira vana vadiki vemuchinoi nekuvapa chikafu nezvimwewo. Regai tiende kwavari tinzwe kuti mabasa api avari kubata pari zvino. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu.
Makadii, tinonzi Thembisile Mabhodhoko wekuNew York. Ndakatanga Chinoi College yekubatsira kufida vana vari kuChinoi nekumaareas ari surrounding nevanhu vakuru as well.
Chii chakaita kuti mufunge kuti mutange chirongwa ichi tichitarisa kuti pari zvino muri ikoko kuNew York uye chirongwa ichi chiri kuChinoi?
Pakatanga COVID-19 zvakaitwa shutdown and lockdown. Ndanchiona mastories paFacebook nepaWhatsApp vanhu vachingorara vasina kudya, vachienda days upon vasina kudya chikafu. Ndakafunga kuti zvakangondirwadza, you know, saka ndakafunga kuti ngatitange neporridge nekuti porridge zvinokwanisa kustea system unenge uri full for a really long time. Kana ukadya porridge takatikati alright, ngatiite neporridge. Zvinozobata vanhu.
Muri kushanda navanani ikoko kuChinoi uyezve sei wakafunga iwewe semusikana wechidiki kuti utangire kuChinoi?
Chinoi ndikuti kushanda neprogram inonzi ZIMSAKA, Zimbabwe Summer Camp, ne Salvation Army Chinoi. Ndovari kundibatsira kuita program since ini ndiri kuNew York. And ndakafunga kuti since ndiri mwana wechikoro ndodangobatsira vanhu vekumusha kwangu. Mai vangu vakakurira kuChinoi, saka ndee ndichingofunga kuti pese patinoenda, you know, ndine unfamiliar with Chinoi yacho, saka since mbuya vangu vari ikoko zvanga zvichingondirwadza kuti choni, and there's something I have to do, ndikufanira kuita something kubatsira because of COVID.
Iko kuno kuAmerica uri kuita basa ripi?
Kuno kuAmerica ndiri college student, ndiri kuchikoro, ndiri kuita accounting kuchikoro.
Ungati wechirongwa ichi chiri kutambirwa sei nevagari veimomo muChinoi?
Chirongwa ichi chiri kutambirwa zvakanaka nekuti vanhu vazhinji havana chikafu, havasi, you know, havasi kudya nekuti vangasina mabasa due to lockdown and COVID.
Muri kutsvaga mari yakawanda sei pasi pechirongwa ichi uyezve ungati iwe wakwanisa kuwana mari yakawanda sei?
Tiri kutsvaga kuraiza 2,100 yekubatsira yekutenga all my supplies. Right now tine about a quarter, which is 700. Atichiri kukontinya kuspread the word kuti mari ikwire.
Muri kuwana muchitsvaga mari iyi kupi uyezve vanenge vachida kukubatsira vanokuwana kupi?
Kana vanhu vachakutizira kutibatsira vanotiwana paFacebook papage inonzi Chinoi College, kana kuti paemail chinoicottage@gmail.com. PaWhatsApp vanokwanisa kutifonera kana kutisenda message pa +1 914 953 0103.
Mungati imi muri kushanda nevana vakawanda sei uyezve pane nharaunda yamuri kushanda nayo here kana kuti muri kubatsira wese wese muChinoi imo?
Tiri kutanga nevanhu vari kuChinoi summer camps vacho, asi hatisimboshanda hatisimbofita nekubatsira vanhu vakuChinoi. Tiri kuextenda kuBankhead nemasurrounding areas acho eChinoi. Saka tiri kubatsira vanhu vakawanda, not even just vana, even vanhu vakuru.
Shuwiro yako ndeye iwe semwanasikana wechidiki?
Shuwiro yangu ndeyekubatsira. Toda kungoita make a difference
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Thembisile Mabhodhoko kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Maita basa, thank you for hosting me pa interview yenyu.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington, uko ndiri kutepfenyura ndiri kumba pamusoro pedambudziko reCOVID-19 kana kuti coronavirus.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chawatipa nhasi. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi muchirongwa taita rombo rakanaka rekubata zvakare Nengo yesangano re Frontline Zimbabwe muzvare Chipo Mashingaidze kuti tinzwe pamusoro pemabasa arikuitwa nesangano ravo rakabatana nepachi pamwe Africa mukuunganidza mamaski anosvika zana rezviuru 100,000 muchirongwa chavo chekubatsira kudzivirira kupararira kweCOVID-19. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu muzvare Mashingaidze.
Makadini hundreds, makadini vateereri. Hongu isiwe Frontline Zimbabwe pamwe chete newe pachi pamwe Africa. Tabatana zvekuti tiunganidze mamask ekupa vanhu vari pama frontlines. Kutsanangura kwandakaita patakaguma kutaura ndiko kuti isu basa redu sema citizens varikudawo kubatsirawo padambudziko ratekeshera pasi rese recovid-19 kuitawo zvatinogona kuti tibetsere vari kushanda vari pamberi mberi pebasa irori semapurisa, manesi, masoja, vamwe vari kushanda vari pamberi pehondo iyi yatiri kurwisa. Saka mamask ndechimwe chinonyanya kutaurwa chinodzivirira. Kumashure okupese pata tichifamba tashifamba chitogovawo nemamask acho kwese kwataenda tichinopa chikafu, tichinopa masanitizer, tichinopa magloves okushandisa, zvese izvozvo taitoendawo tinawo mamask. Asi tazonyatsokwidza giya racho rokuagadzira mamask nokuti pakufemerana apa ndo pane dambudziko, ndo imwe nzira inotaurwa zvakanyanya yokuti tidzirire. Saka hurumende chaiyo yakatotara mutemo kuti wese anobuda mumba make ngaabude akapfeka mask. Saka vamwe vakubva vabuda vasina kupfeka mamask aya kana kuti vakapfeka zvimwe zvisinganyatsoshanda semaski zvakanaka naka.
Saka ndevanani vakwanisa kunge vachiwana mamask aya iye zvino?
Pane vatakatopakare mavendors, mastreet kids, mauniformed forces, vanhu vari kubuda kunze vachiita mabasa avo emazuva ose asi vasina chavanogona kuita kuti vawane mamasks iwaya akagadzirwa zvakanaka. Ndo vatiri kunangana navo vari muHarare nevamwe vari kunze takunobuda nekunze kweHarare. Saka basa redu harisi rokuti tasona tochikutengeserai nokuti vanhu vakaomerwa zvakanyanya. Vanhu vakaomerwa nokuti mabasa haasi kufamba semafambiro ataita jaira kare. Maitiro ezvinhu atosiyana. Saka apa kubetserana kuti apo pauchati ndichabuda nokuti ndanzi basa rangu roda kuti ndibude, chibuda wakaita zvakanaka kuti iwo usapomerwa uyewo iwewo usazopomerawo vamwe kana wakatakurana neutachiona usati wazvisiva.
Saka imi mamask aya muri kuawanawo sei?
Ibasa ratakazvipira seFrontline Zimbabwe kuti tichatsvaka muhama neshamwari. Nazvino tiri kungokumbira kuti vaya vane micheka yavasingashandisi yakasarawo pakusona kauti imwe yavakangotenga asi havasisina basa nayo ngavaunze. Vaya vane shinda dzokusonesa ngavaunze. Isu tine basa rokuita nazvo. Tine vamusoni varipo vakatomirira izvozvo vasingagoni kutipa micheka kana shinda. Ngavatipewo tumari tokubhadharawo ava vasoni vatiinawo.
Chii chazoita kuti mude kubatanawo nemamwe masangano?
Hanzvadzi, vakuru vakataura kuti chara chimwe hachitswa nyeinda. Ndo mashandiro ataita kubva pokutanga. Chakasiyana naiko zvino kubva pekutanga ndicho kuti pekutanga taingoenda muhama neshamwari agona kutipa ichi, agona kuchipa chocho, tichiunganidza chikuunganidza toenda tonogova zvatokwanisa taziva nzvimbo dziri kudida rubatsiro. Iye zvino nemakambani nemakambani akuuya pachi pamwe Africa ikambani yakazvimirira. Asi vo vakati hai sevanhu vane zvinhu zvavanazvo togona kuita chekuti kuti tibatane nemi pakuita basa ramuri kuita. Pane vamwe vari kupa vanyerere havadi kuzikamwa asi vanopa zvakawanda. Zvimwe zvikafu zvatopiwa totozvipiwa zvichibva mumafactory evanhu vachiti hai taona basa ramuri kuita hapana kwamunosvika kana muchipiwa raisi imwe yabva kuna mining yabva dzakakosha ngadziuye dzinobetsera. Asi isuwo sevanhu vane factory yokuita zvakati toda kukupai zvine chitsama kuti basa renyu reende mberi. Saka kushanda nevamwe ndokwatiita kuti tigone kusvika patiri pakubatsira vanhu vakawanda sevari kubatsirika panguva ino. Hatishori vanhu vanouya, tinotokurudzira fani.
Aiwa, tinotenda zvikuru muzvare Mashingaidze. Manga makateerera kuna muzvare Chipo Mashingaidze vanove nhengo yesangano reFrontline Zimbabwe muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ngatisanganei zvakare mangwana.
kana mchida utitumira tsamba mbozha, zitumirei ku studio7@voanews.com. Unokwanisa unzwa na udzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri mu Washington DC. Ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingani tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni u Studio 7 ngomgqibelo mhlazi ku 18 July 2020 ku Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, idolobho lakobulawayo luqhubeka likhokhela kunani labantu abalegcikwane le-coronavirus ngemva kokutholakala kwabanye njalo abantu abafika phose amachumi ayisithupha belegcikwane leli elizweni jikelele izolo.
Sizawutholakala sengathi sinabantu abaningi ngenxa yokuthi bonabo abavela eSouth Africa njengomngceli valiweni bachamba ngendlela lapho abangahlolwa khona.
Amapolisa lamasotsha aqinisa isandla ekuvimbeni uZulu ukuthi engahambi-hambi mahlayana kulandela ukuqonga kwenani labathelelana igcikwane le-coronavirus. Kodwa abanye bathi lokhu yikuvimba abafuna ukutshengisela.
Kodwa njengoba kulomkhuhlane kukabili kwabaqoqa lomkhosi, if either ukuthi bekhangele isafety yabantu bethu abantu bengangena ezitridini behlale ezindlini, sibone lakho kungaba effective kumbeni bedinge indlela.
Kule bandla lezombusazwe elitsha elikhokhelwa ngumlungu oyingumnini plazi eselisungulwe elizweni, silengxoxo lonobhala jikelele waleli bandla uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Idolobho lakobulawayo liqhubeka likhokhela kunani labantu abalegcikwane le-coronavirus ngemva kokutholakala kwabanye njalo abantu abafika phose amachumi ayisithupha 58 abalegcikwane leli elizweni jikelele izolo. Phakathi kwabantu laba kuloyedwa owakobulawayo obele minyaka elichumi lasithoba minwe munye 19 obhubhileyo. Abalegcikwane leli kobulawayo sebengamakhulu amathathu lamachumi amane lasikhombisa 347, kuthi eHarare kulaba ngamakhulu amathathu lamachumi amabili lane 324. Esinye isigaba esesisatshelwa ukuthi singaba labantu abaningi abalegcikwane leli ngesemathebheleland South, lapho okubikwa kulabaningi abachapha umngcele okungekho emthethweni bevela kwele South Africa. Sixoxele sakhamuzi salesi sigaba umnumzana Thandeko Zintimkandla, njalo oyingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Ngombono wami yikuthi sincelelane lamazwe la esincelelane lawo, eZambia enyakatho, eMpumalanga, eMozambique, ukuthi ezansi South Africa kude zansi entshonalanga eBotswana. Amazwe la kakhulu njenge South Africa ikhanya amanani akhona aphezulu kakhulu, ngakho abantu abavela kubo South Africa kumele bakhangelwe ngelihlo elibanzi. Yikho ke thina ngapha eMat South sizawutholakala sengathi sihlabantu abaningi ngenxa yokuthi bonabo abavela eSouth Africa njengomngceli valiweni bachaba ngendlela lapho abangahlolwa khona. Abazingenela nje bayevumbuluka sebekuma kubo lapha abahlala khona. Nxa sebekhona pho ke sebethelela ke abanye laba bantu. Kanti njalo siyabona lalaba abalokhu besiya eSouth Africa besiyadinga ukuphila kumbe ngokungenisa impahla kumbe ngani, labo bantu bangena ngendlela ezingayisizo ezifakwe emthethweni. Yibo ke abantu abanye engibona sibili bengayenza ubana inani labantu ababanjelwe umkhuhlane eMandebeleni aseZansi likhuphuke kakhulu.
sizwa kuthiwa bakhona ababaleka enkambeni lezo kugcinwa khona abantu abavela phandle kwelizwe besahlolwa ukuthi balalo na igcikwane leli. Ubona ungani kuyini okungenziwa ukuthi udubo lolu lungasabalali?
Mina ngokubona kwami ngibona ngathi indaba yokubaleka kwabantu endaweni ezilapho abagcine khona ingaba isukela entweni ezijine. Okokuqala, indawo zona lezo kangikholwa ukuthi uhulumende sibili wahlala phansi walungisa kuhle ukuthi kulabantu ababuyayo nxa befika bayafica kunjani into ezinjengamanzi, ukudla, indawo zokulala, izambuzi, indawo zokugezela. Njengoba kuyaqanda kade sinxele amanzi akhudumalayo kawakho, impilo yabo kubonakale ngathi kayikho mnandi. Sibili nxa belemkhuhlane bacina bebalekiswa indawo lezo abahleli kuzo, lokudla kwakhona ukukhanya hayi kawucaci baphonga ukudla njengathi ngabantu abasejele.
Lokhu okwenziwa nguhulumende ukuveza amagama lendawo lapho abantu abayabe bebalekile enkambeni lezi abavela khona, ubona ngani indlela enhle na yokuveza lolu dumo?
Ye, eqinisweni sibili, laba bantu nxa sebethe babaleka ezinkambeni kabaqanje ngamabizo kathi siyabazi njani, njengoba ngijilo ngaphambilini ukuthi siyahlangana labo singabazi. Laba bantu kabaqanje lokuthi bavela ngabi mbele le namba zabo zesithupha konke kakuqanjwe ukwenzela ukuthi abantu bangababona babe layo indlela ukuthi nango simbonile usibani banyana nguye odingwayo, nguye obalekele egcikwane. Ye, abantu bangaze bazama ukuthanda abantu ngento engayi siyo kabaqanjwe.
Umnumzana Thandeko Zintimkandla isakhamuzi sesigaba seMatabeleland South njalo eyingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGwanda. Polisa lamasocha aseqinise isandla ekuvimbeni uZulu ukuthi engahambi-hambi mahlayana kulandela ukuqonga kwenani labathelelana igcikwane le-coronavirus. Iphephandaba le-News Day lithi isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi kulabantu abangamakhulu amane 400 ababotshiweyo ngolwesine ngenxa yokwephula imigoqo yokuvimba kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Kodwa abanye bathi injongo kahulumende yokuqinisa isandla kulolu daba yikuvimba abazama ukutshengisela ekupheleni kwenyanga, bekhonona ngenkohlakalo abathi sibhahile kuhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Kambe kungaba kuyiyo injongo kahulumende na? Sibuze ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Abantu ukuze bezikhulule kuqakathekile ukuthi bephakame besekele uhlelo luka 31 July. Kodwa njengoba kulomkhuhlane kukabili kwabaqoqa lomkhosi, if either ukuthi bekhangele isafety yabantu bethu, abantu bengangena ezitridini behlala ezindlini, sibone la kungaba effective kombeni bedinge indlela. Kodwa ungathi uyakukhangela lokho, abancindezeli sebedinga indlela zokuthi bangaqalisa ukuthi bethosele abantu, ngoba even lawona lama-figures uhlupho olungazakaliyo ukuthi ngaweqiniso kumbeni ngama-figures that are for justification ukuthini akwenza ukuthi abantu besukumne ngoba kule corona. But mbona ngazathi iningi labantu oda ngibalalele bangani u-31 bebemkhangelele kakhulu ngoba sebedubeke kakhulu. Kodwa kulezinye izinhlangano ezingathi ngama-askaris asekhepthwe ngohulumende abathi khona uhlupho olukhona lungalungiswa ngokukhulumisana, kodwa ungakhangela lohulumende kuyacaca ukuthi kalandlebe yokulalela umuntu.
Sesizwe abanye besithi njengoba kuthiwa khona abantu bengaphumi ngobuningi ngenxa yegcikwane leli likhona, abantu abasoze baphume ubona ngani kuzaba njalo na
ukubambana kukhona ebantwini ezinkokheli nakula kubambana ngoba izinkokheli zonke zikhangelele either amabizazo ukutebe makhulu kumbeni ukuthi sizakudlana kodwa abantu abadubekayo ungabhoda ubalaleli badinga into yonke ingabe ivela kubani engabasiza kulolu hlupho abakulo so ungakhangela into esiluhlupho kakhulu ayiseyozano kodwa sokungaba abantu abasebukhokheleni bengixoxa lamanye amajaha akuzano 2 days back ukhona undodote kimi yabona ohluphe silalo kathesi ukuthi akula nkokheli engabambanisa abantu ithi kasifuqeni lo bukhokheli obukhona siswele inkokheli ezimisele ukulwela abantu hathi udumo lwayo hayi inzuzo yayo kodwa ifuna ukuthi wonke umuntu oyisizalo nesezimbabwe kabe le 3 meals a day ezidecent kabe le delta kabela ngokukhana atesivini transport abantu umkhuhlano nalowo khona uphaswa ngendlela ezijeneyo khangela emabhasini intani baye begcwele njani khangela amaline emagross abantu belayine lokudla so mbona ngazathi konke konoko alumana sele nkokheli e people centered ibiza bebeza cheer ama personal interest bethu bantu kasibambaneni njengezizalane zelizwe silwise loluhluphe sibhekane la
umnumzana mbuso ofuzwayo ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekwabulawayo inhlanganiso ye 1893 Mthwakazi Human Rights Restoration Movement namhlanje iqhubeke ngohlelo lwayo lokuphathisa izakhamizi zakwaBulawayo eziswela amanzi ngokuzinikeza amanzi lamhlanje linhlanganiso ibisenyuma gwegwe lapho okuphiwe khona abantu amanzi abegcwele inkalakatha yethanga elithiwa iBhawuza ngesilungu Sixoxe lesiphathamandla salinhlanganiso omnumzana Greta Vodloza Sibanda ukuze sizwe okunenge okwenzakeleyo.
Besisemagwegwe lapha nenyuma gwegwe emhani lapho ebesincedisana khona lezakhamiza laphaya. Sikhambise khona amanzi ukuze sincedisane labantu bakithi abaswela amanzi njengoba lisazi ukuthi khona idolobho lakoBulawayo lonke nje alila amanzi kathesi. Iko lati sithenje ngenhlanganiso siyebeka isandla sethu khona ngale enyuma gwegwe abantu bebeyinhlabathi lapha abantu bebanenga kakhulu babugande bebebanenga kakhulu abantu lamanzi lawo vele kayeneli
lizaqhubeka nalo hlelo lwenu lolo njalo ungasitshela ukuthi liza kuya ngapi kusikhathi silandelana
siyaphambili ngohlelo lolu njalo uhlelo lolu silukhangelela ukuthi khona kumele siluqhube size siyefika esikhathini sezulu lapho izulu selikhona lapho abantu abazabe sebesenelisa khona ukuthola amanzi kathi sibaba indlela esisebenza ngayo sisebenza ngendlela yokuthi khona thina siyahaya iBhawuza iKhansili ibisisiba yiyesinika amanzi ingasinikeza amanzi ibisisitshela njalo lokuthi khona siqonde ngapi Hiko ke kathesi kasikwazi ukuthi iza sithi siye ngapi kodwa uhlelo lwethu siloke siphakathi kwezakhamizi njengobana usazi ukuthi khona kuvika epheleleyo bese old magwegwe kathesi namhlanje bathesi ye enyu magwegwe so kusukela kathesi kasikwazi ukuthi baza ukuthi siye ngapi futhi
ngobani elibaphathisayo njalo libakhetha njani
siphathisa izakhamizi zonke ngendawo la ngendawo lapho siyabe sifike khona thina njengenhlanganiso e1893 Mthwakazi Human Rights Restoration kasikhethe umuntu kasilani lokuthi umuntu ngowesilisa ngowesifazana mude mfitshane
umnumzana Greta Vodloza Sibanda isiphathamandla senhlanganiso ye 1893 Mthwakazi Human Rights Restoration Movement ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekwaBulawayo
lamlela ndwandwe
lamlela ndwandwe
lamlela mshweshwe
lamlela nampawa forembula
lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
kwezemaphandleni izakhamizi zamadobo sezidlela evalweni kulandela ukubhubha kosane esibhedlela semaphisa olubikwa lubulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Lokhu kuza ngesikhathi inani lalabo abahlaselwe yileli gcikwane liqonga njalo nje. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Izakhamizi eziqoqelazo zethesa izizalwane zakuleli ezibuya ungekho emthethweni zivela phetsheya umlando okumemethekisa igciwane le-coronavirus emaphandleni njalo zithi kuyadinga ukuthi urhulumente abophe ziqine emngceleni elizwe ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwaleli gciwane. Inani lalabo asebebanjwe leli gciwane kulesi sabelo seliqongela kwabalikhulu lamathuma esithupha 160 labulala umntwana oyedwa esilawo emaphisa abalenyanga esiyisishiyagalolunyezelwe kodwa umndeni wakhe uthi awukholwa ukuthi ubuleyo yileli gciwane. Iningi lalabo abahlaselwe yileli gciwane ezizalwane zakuleli ezivelele kwele South Africa liBotswana. Umnumzana Grade Mpiri oyisakhamuzi esanetseni uthi bafakwe engozini yilaba abasuka phetsheya.
Kulabantu ababuyayo from South Africa zohlala ngapha without i-quarantine. Okwesibili asikaboni lapho abantu abatestwa khona ukuthi abantu bale corona kumbe abala yi-problem. Kulezi moto ezithwala from Bulawayo ebusuku zibuya nga. After all, blayekulani kule mkhuhlane onjalo.
Amazwi akhe agcizelelwe ngumnumzana Labo Moncube odabuka komalaba yena oyethesa abamthetho omlando kumemethekisa leli gciwane ngokufumbathisa labo abachapha imngcele okungekho emthethweni.
Sikhala kakhulu ngamasotsha namaphoyisa asemingcweleni ayiwo avulela umkhuhlane ukuthi ungene ngendlela abasebenzisana lakhona nabomalayitsha bebanika intshukutsha yokungena bakithi sisenkingeni.
Umnumzana Promise Jabangu Sobho Westezi yena uthi sokudingeka ukuthi uhulumende abhode ngemizi ehlola uzulu wonke kulandela ukuqonga kwenani lalaba asebehlaselwe yileli gciwane.
Kuyaswelakala ubona uhulumende nga uyabuya angene phakathi kwemizi angene door to door wonke umuntu atestwe ngokubana kungayekethiswa yona linto kuzaba nzima. Kukhanya uhulumende uqakathekisa abantu kakhulu abasemadrobheni ikanti-ke lathi ngaphandle ngapha kufanele siqakathekiswe sihlolwe abantu kwazakali kwenze ukuthi umkhuhlane ungamemetheki.
Ngaphandle kwalokhu uthabanga uthi okudala ukuthi abantu bahambe okungapheliyo indlala esemakhaya.
Uhulumende wasithembisa ukubana uzafida abantu ukudla asikuboni kufika nzima.
Kusenjalo izakhamizi edolobheni leGwanda zidla amalahle kulandela imbiko ethi kulodokotela othatha izigulane ezihlaselwe ngumkhuhlane we-COVID-19 kwezinye izibhedlela ezibalisa eseHarare leGweru leBulawayo ezozihlinzela esibhedlela esikhulu seGwanda. Kumbiko qala ukubhotabhota ebulenjini beWhatsApp izolo kubikwa lo dokotela ehlinze esinye isigulane ebesilo mkhuhlane we-COVID-19 osekufake ezinye izigulane labonke engozini. Kubikwa njalo ehlinze omunye umntwana ovele eGweru okubikwa sevalelwe ku-quarantine. Umnumzana Ndaniso Mpando isakhamuzi seGwanda uthi kumele athathelwe amanyathelo ludokotela.
Ithina iGwanda besiyazi iyo ehambisa izigulane e-UPH uma zisehluleka ukuthi zelatshwe lapha eGwanda. Kodwa ke yena sesimbona kunguye oseletha izigulane ezisuse e-UPH eziletha lapha eGwanda. Kuyasimangalisa njalo kuyasidanisa lokhu okwenziwa ngudokotela. Besicela ukuthi nga i-ministry iyakukhangela sibili lokhu ejeziswe lo dokotela.
Umqondisi wezempilakahle ezansi emandebeleni unkosikazi Ruto Kotsore utshelele umsakazi ukuthi udaba lukadokotela lo basaluphenya. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Okwamanje ke ngidedele emuva ngilijhiye ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lelami usithandekile Mhlanga.
Lamuhla sixoxa lo nkosazana Duduzile Mathema obona ngokwethulwa kwembiko kunhlanganiso ye Women's Institute for Leadership Development iWILD. Sihlaziya inhlelo zokuthuthukisa impilo yabesifazana eziqhutshwa yile inhlanganiso.
Umsebenzi esiwenzayo njenge-Women's Institute for Leadership Development ngokulwela amalungelo abomama elizweni leZimbabwe. Amalungelo abomama kumele atholakale ngendlela eqondileyo. Ngakho ke ngesikhathi lesi esikiso ese-COVID-19 sisebenza sihlangene lezinye inhlanganiso ukuthi silwele amalungelo afana lokuthola amanzi ngendlela eqondileyo. Ngakho ke sibuye sisebenze endabeni ezempila kahle kulabo abakhulelweyo kanye lokuthi benelise ukuthi bathole amaphilisi asiza uma belesifiso sokuthi belamisele khatshana. Sisebenza siseGwanda, eLupane, ePlumtree, eMzingwane kanye lakoBulawayo. Ngakho inhlelo sizenza zivumelane lalabo abangabe behlala kulezo zigaba. Okungabe kusehlukana zindawo esingabe sixoxisana labo mama lapho ngitsho abo social media abafana labo Twitter, Facebook labo WhatsApp. Uhlupho luba sekuthini imali yokuba le data isuka ibe nengi okwamagama. Ngakho kube nzima ukuthi omama bangabe behlala emaphandleni benelise ukuthi labo baphatheke kunhlelo ezingabe zisenzakala kulezo ndawo.
Sesikhangela ke uhlelo lwamanzi, ukuyini eselikwenzile ngalolu hlelo? Sinanzelela ukuthi amanzi ayasilela kwamanye amalokitsha koBulawayo.
Udaba lwamanzi lunzima kakhulu, kodwa esesikwenzile njengeWILD ukuthi sixhumanile ezinye inhlanganiso ezikhona apha koBulawayo. Sabe sisibala lokho esikubiza sisithi i-Community Action Group for Good Governance. Ngakho ke sesizame ukuthi sihambe khona eluveve sisiyadingisisa ukuthi kungabe kwenzakaleni ukuthi izakhamizi zizithole zisekha amanzi angahlanzekanga, banathe amanzi balahlekelwa zimpilo zabo. Sesincedise imuli ngokudla langemfanelo zokubona abezempila kahle. Ngakho ke omama benelise ukuthi baqoqane ukuze bahlafune kabanzi ngodaba lwamanzi. Ngakho njengoba ngikhuluma nje kule petition esithe sayithumela kunkokheli edalele parliamente, sisitsho uhlupho olubhekane loBulawayo ukuthi kakuncedwe izakhamizi kusale isikhathi.
Bona abesifazana balwamukela njani usizo lwenu? Bayabuya yini ngobunengi babo nxa libamema emhlanganweni? Njalo libona ngani ukuthi inhlelo zenu ziyasebenza emphakathini?
Omama bayasukumela phezulu uma sibamema enhlelweni zethu. Siyenza inhlelo ezifana lokufundisa omama ngendaba zesisekelo sombuso lapha kuma legal clinic esandise ukuthi sibe lawo ezigabeni ezehlukeneyo. Siyabafundisa ukuthi uma behlangana lenhlupho ezichiyeneyo bangenzani, ikakhulu nxa sikhangela kundaba zokuxhumana labakhokheli. Siyakhuthaza omama ukuthi babe ngabantu abazisebenzayo, bangaze bahlalela izandla. Sibuye sibakhuthaze ukuthi baphatheke ngendlela ephakemeyo kumathuba aphathelane lobukhokheli. Kunje silohlelo oluncedisa omama ikakhulu uma sikhangele ekuthini indlela ibuzwa kwabaphambili, kuhlelo esilibiza sisithi i-Running to Win Mentorship Conversations, lapho omama abaphatheke kwezombusazwe kumbe ezombangazwe bahlanganiswa labontanga abalesifiso sokuqiniswa ngayonale indlela. Ngizanika umzekeliso ngesigaba seGwanda lapha okuvele obekuvame ukuthi kulabo councilor besilisa kuphela kumaward alichumi. Ingakho besekwenzakele okwesikhathi eside, kodwa ngemva kokusebenza khonale eGwanda sinanzelele ukuthi inani labo mama abaveza isifiso sokuthi babe ngokancilor sakhuphuka. Sikhuluma nje eGwanda usekhona umama ongukansila omela amalungelo abo mama khona ngale eGwanda.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Duduzile Mathema obona ngokwethulwa kwemibiko kunhlanganiso ye-Women's Institute for Leadership Development, iWILD. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Kulebandla elezombusazwe elithiwa The Patriotic Front elikhokhela ngowaye ngumlimi omhlophe umnumzana Darryl Collett elisungulwe kunyanga ezimbalwa ezisanda kwedlula. Leli bandla lithi lizancintisa kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka-2023. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lesiphathamandla saleli bandla umnumzana Andrew Nyathi. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana.
Salibonani balaleli, salibonani mazimbabwe amahle. Ibizo lami mina ngu-Andrew Nyathi. Yimi umuntu obambe umsebenzi ka-Secretary General wenhlangano. Inhlangano yethu ibizwa ngokuthi The Patriotic Front.
Ungasitshela ukuthi ibandla lenu leli elitsha lisungulwe nini njalo ngobani abakhokheli abamqoka?
I-Patriotic Front le ngomsebenzi esifuna ukuwenza, sifuna ukuthi siyebamba lokho okwakulwelwa ngabantu ngoba kubonakala ngazathi sekuphunyukile. So sifuna ukuthi sikudobhe thina sikubuyisele endleleni sisebenze nini. Ngifuna ukuthi ngichaze ukuthi ubukhokheli bethu abukho eSouth Africa. Balutshwana ngathi balutshwana kakhulu abangayibona abase South Africa. Otherwise upresident, utrejara labanye bonke base Zimbabwe. Lama structures ase Zimbabwe wonke ngobuningi bawo, let's say asithi thina koBulawayo, eHarare, Mat South, Mat North and so on. Lakwezinye indawo. So ngathi ke ubukhokheli benhlangano wethu buse Zimbabwe.
Seliyazisile na inhlanganiso yozo yezokhetho eZimbabwe?
Thina sisayazisa iZeki. So ekuweziseni kwethu iZeki, iZeki yasipha incwadi yokuthi sebesazi mhla ka-24 June kuwona lomnyaka. Thina sasiqale inhlangano yethu, kumbe ngathi sayiqala inhlangano yethu mhla ka-20 February kuwona lo umnyaka. Well ngathi ke ngale ndlela konke okumele ukuthi sikulandele sisikulandele ngendlela yakhona sikwenza ngendlela eqondileyo.
Okugcina ungavalelisa uZulu?
Okusele okusalayo kimi ukuthi ngivalelise ngithi siyabonga kakhulu laba abazizwayo benemibuzo belothando bangakhuluma lathi basikhona kuma website yonke indawo sikhona le ofisi silayo ofisi khonapha eJoburg sile ofisi koBulawayo siphakathi kokuzama ukulungisa ukuthi sibe le ofisi eHarare. Siyabonga
umnumzana Andrew Nyathi ngunobhala jikelele webandla le-The Patriotic Front ebesixoxelayo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Asidibaneni njalo kuvikezayo. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje wothi sikhangele inhloko zendaba ebezikhokhela. Amapolisa lamasotsha aqinisa isandla ekuvimbeni uZulu ukuthi engahambi hambi mahlayana. Kulandela ukuqonga kwenani labathelelana igcikwane le-coronavirus. Kodwa abanye bathi kukhona ukuthaya amanzi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivaleliswa uChris Gande.
Lela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupa